Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 6 2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe iro rakunzerwa nesarudzo dzaita gakava rakanyanya munyika nekunze. Makanzura ACCC otora miko kubulawayo zvikoro zvovhurwa vana vakawanda vachidzingwa nekushaya madhora ekuAmerica ari kudiwa ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kutungamirira nhaurirano pakati peZANU-PF neCCC mushure mesarudzo dzaunza kusabatana munyika nemudunhu reSADC. Vachinyora tsamba kuna vaDavid Masonto vanove mutungamiri weOR Tambo School of Leadership yebato reANC vachida kuti vambomisa musangano waiziya nezvesarudzo mudunhu reSADC munyore mukuru weANC vafikile Mbalula avo vanga vari muZimbabwe vakati vainge vari kuita nhaurirano dzakakosha neZANU-PF zvaizogona kukanganiswa nehurukuro yaida kuitwa iyi inonzi yaitaura nezvenyaya dzesarudzo mudunhu reSADC Vambalula vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano nekudaro vange vasina kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru weZANU-PF vaObert Mpofu vaudza Studio 7 kuti hapana nhaurirano dzinoda kuitwa nekuti ZANU-PF yakakunda zvine mutsindo. Vativo zvakataurwa nevaongorori vesarudzo zvekuti hadzina kufambiswa zvakanaka ndezvemugodzi matsuro uye hapana anozviteerera. Vachitaurawo neStudio 7 mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti vanoda kuita nhaurirano vanofanira kuenda kugungano rePollard.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa invitation yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Vachamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub. In which case, he ends up losing everything.
Mashoko, mutauriri wemutungamiri wenyika, vaGeorge Charamba, vari muHarare. Asi, vachitauraro neStudio 7 nasi, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, vati munyika munoda nhaurirano.
Nyika yeZimbabwe kuti iende mberi inofanira kuti igadzirise chakakonzera kuti tibude munjari, njanji yebudiriro, njanji yerugare, njanji yeshanduko, njanji yekuti vanhu vagare upenyu hwakanaka, yakabudira pakuti sarudzo yakaitwa uye zvinoitwa. Inenge dzine kumbonyikiswa kwevanhu hongu takabudirira asi takaona mubheki yakazonopawo umwe kuti ndiye akahwina ndobva taona kuti pane gakava nemopoto zvose zvine madhesi aitwa aya ekunzi mahotera pati uri panhanda yakati zvinotyora mutemo zvinotyora kodzero zvinotyora mirayiro iri pasi penyika dzose kusadhaki kuau kunana United Nations saka zvinoda kuti zvichigadziriswa achikugadziswa kwazvo kwaakuda kuti nematongerwo enyika vaonesani ndosaka takati nguva inotamirira kuti tionesani tibati pamuteti tiende temberi nyika ipamo zvakanaka.
Izvi zvinokwanisika sei? Muri kumboedza here kuti mutaurirane navamunangagwa wacho zvingagadziriswa sei munyika?
Izvi zvinotoda kutoti vanhu vatoonesana. Takazama tikuzama taenda kuvatungamiriri vesadhan, taenda kuhama dzemusadhan, trade union, civil society, chichi ari musadhani muno nemuno wemuzimbabwe tiri kutaura nemachechi, tiri kutaurawo nevakasiyana siyana. Nekuti tiri kubuda ndechekuti tsvage kuwirirana, tisava nebepoto nekuti ini semutungamiriri nevamwe vatinavo vatungamiri hatidi kuti ropa rideurwe nekuda kwematongerwo enyika. Toda kuti ropa richengetedzwe, ropa rivandudzwe, upenyu huvandudzwe, vanhu vagare zvakanaka. Tinogona kungoti mangwana tida kutuma takati dzvama, asi munozviziva kuti kana tisati yambopa mukana kutaurirana tinenge takanganisa pakutungamirira kwedu, tinenge takanganisa pakupa uchapupu hwekutoda kuti munyika muve nerunyararo. Ndosaka muri kuona tamboti tida kudzama kuzungusa matanda ose enhaurirano.
Takambotaura navacharamba vachiti nhaurirano dzinokwanisika kuitwa chete pasi pepolad.
Takataura kudhara tingarambi tongori mbaka yakarimwa kare, hatirambi tokanga yakatangwa kana kubika rakapakurwa. Shambakozi yepolad yakaita mbota imbwezhuka, vakanga varimo vakaita manyoka ona izvikwati apa munhu wete ari kurwara nepolad. Saka hatidzokeri kwatakatadza, takamhazwa, takaminama, hatadzokeri. Tichienda mberi panoda kutsvake nhaurirano chaidzo chaidzo, kwete zvekutaura polad nevagungano kana kuti sangano risingashandi pazvinhu zvenyika ino. Harina rutsigiro nenyika yezimbabwe, harina rutsigiro nevana vezimbabwe. Tinodikanwa vana vezimbabwe kubatana kwevana vezimbabwe.
Ko pavatungamiri vacho vamuri kutaura nesadhak, tiri kunzwa vamwe vachiti varamaposa ndo vari kunzi vatungamire urongwawo, zviri kufamba sei?
Ine handigoni kutaurira vatungamiri vesadhak. Chandinogona kuita kutaurira vatungamiri vezimbabwe vanova vana vezimbabwe vari mumatunhu akasiyana siyana. Ndinoziva zvavanoda nekuti vanotitaurira kuti zvatinoda ndezvekudiwa munyika medu bava nerunyararo.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Makanzura eguta reBulawayo aita iwo makanzura ekutanga munyika kutoreswa mhiko mushure mesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, uye makanzura ose akakunda musarudzo idzi ndebato reCitizens Coalition for Change. Kudzana Msengi anotipanya inotevera.
Makanzura makumi matatu nemasere kusanganisira madzimai mapfumbamwe akasarudzwa pasi pechikamu cheproportional representation atoreswa mhiko dzekutanga basa zviri pamutemo muBulawayo nhasi. Guta reBulawayo rine mawadhi makumi maviri nemapfumbamwe 29, uye bato reCitizens Coalition for Change ndiro rakakunda munzvimbo dzose riine makanzura ose atoreswa mhiko, asi painewo vaviri veZANU PF pasi pechirongwa cheproportional representation. VaDavid Coltart, avo vanove mutungamiri wemakanzura eCCC, vaudza Studio 7 kuti bato ravo raona zvakakosha kuti makanzura atore mhiko senzira yekuremekedza vanhu vakavasarudza.
At the outset, it's important for us to note that in our view this was the most illegal election ever held in Zimbabwe since
sekutanga zvakakosha kutitaure kuti maonero edu ndeyekuti sarudzo dzakaitika izvi ndidzo sarudzo dzisina kuitwa zvakanaka munhoroondo yenyika. Kubva pakuwana kwatakaita rusununguko, pane mitemo yakawanda yakatyorwa zvemhando yepamusoro, kusanganisira mitemo yeSadhak Guidelines, asi senzira yekuchengetedza sarudzo yevanhu uye kurwira kusimbisa utongi hwejekerere, tinoona zvakakosha kuti titore mhiko iyi.
Mushure mekutoreswa mhiko kwemakanzura aya, vaColter taudza munyori wekanzuru vaChristopher Dube kuti vange vachitarisira kuti vabve vabvumidzwa kuita musangano wekusarudza meya nemutevedzeri wavo. Asi vaDube vaudza Studio 7 kuti zvekusarudza meya zvinozoitwa mushure mekunge makanzura ambodzidziswa zvebasa ravanotarisirwa kuita.
Ichokwadi kuti kana makansilazi achingotanga miting anofanira kusarudza meya nadeputy. But inoi aisi first meeting. Tapasanura ma ceremonies. Tatanga ne swearing in ceremony isina meeting ye council. Taka puwa directive ne minister of local government and public works. Inini pachangu sachangule kuwe Bulawayo. Nansuku wana kuchora mtemu kuhikuwe papo. Indiriku wana so unge ya administrative decision. Yagai tuwa kuti ma councillors gana chipinda mu office. Wopinda mu office asisi zibazo kuhita.
Mumamgari wa Mumulawayo wa George Moyo wa Studio 7 kuti tarisiro yawo ndeyo kuti makanzura matsva aya achaita zvose zvaanogona kugadzirisa matambudziko akatarisana neguta anosanganisira nyaya yekushaikwa kwemvura yekunwa yakakwana.
Tinotarisira kuti ishu hombe yanga ichinetsa yemvura ichagadziriswa pamwe chete ne ishu dzema roads rehabilitation. Tinotarisira zvakare kuti dzichange dzaku wana attention.
Mzvare Melisa Maveza nemumwe kanzura pasipeshi kamiche proportional representation ako kanoweke kutanga kuve neurongwa hwakadai mumakanzuro emunyika. Vati vanofara zvikuru neurongwa uhu vachiti zvakakosha kuti madzimai ave muzvinzvimbo zveutungamiri. Toreswa mikoko yemakanzura yeHarare nemutare kunonzi kuchaitwa mangwana muswe china uye muguta reGweru vachatoreswa mhiko muswe chishanu. Hazvisati zvazivikanwa kunzi makanzura akakunda muguta remasvingo achatoreswa mhiko rini. Zvichakadaro vakakunda musarudzo yevamiriri veparamende vanotarisirwa kutoreswa mhiko mangwana. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zvikoro nhasi zvavhurwa vana vakawanda vakanzi vadzingwa nekutadza kubhadhara mari yemadhora ekuAmerica yanga ichidiwa. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya. Zvinozopa kuti mari dzinenge dzadziviswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza pachiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari, saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana, nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingaziye kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwashendeve nezulu vekumatopo avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana makuseni vachifamba netsoka, vamwe vabereki vachienda nevana kusikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakunati havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chaichacho kuti vape vana, vana vari kuenda kusikoro nenzara. Saka zviri kuvaremera iko zvino, even vana vanga vachichema makuseni nenzara, but havana option because vana vanofanira kuenda kusikoro. Saka zvakatooma, pakatoipa.
Ambuya Gloria Tave avo vari pamuchigadigere vanoti mari yavanotambira haikwani kubhadharira vazukuru vavo mari yechikoro.
Especially mapensioneer uchi 120 haigoni kuti pane kuti mwana aende ane zvinokwana zvinodiwa zvose, nokuti
uzoti zvinodiwa kuchikoro zvacho ainongova chingova yemvongo mupoto kuti hatina zvatingaita. Saka takatarisa kuti hurumende sezvo yanga yakawandisa kuti dzidzo yepaprimary ichange iri yepachena, takatisa kuti vachazviimplimenta izvozvasi havanavo zvavaita.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende, asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi Patrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze kunyanya nyanya kuzvikoro. varairidzi vedu vanozviziva vatungamiri vezvikoro vanozviziva kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata vakasununguka kutaura nemadistrict
edu vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu mari yedu yemarachijes ndiyo hatinotitambira ndiyo hatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nokuti ndiyo havanowana
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaOpit Masaraure vati nyaya yekubhadhadzwa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu 63 kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro
zvaitika kuvhurwa kwechikoro nhasi zvinorwadza tikuona kumaboarding schools kunosvitoenda vana vevanhu vane mari inotori nani Patasa attendance nasi yanga ichingosvika kuma 60% asi vana vakavhura musi Monday vazhinji vashaya mari kuzvikoro zviri kuitika ndezvekuti kubhadhariswa kwemaschool fees kuri kuitwa mazhinji acho achibhadhariswa nemaus dollars akutorambidza vana kudzidza nekuti vabereki vavo havana mari havana pekutanga
izvi zvatsinirwa nasagara wesangano reprogressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasvingo vaeston matthew
tadzisa kunyange vana vedu kuenda kuzvikoro izvizvi nokuti mari dziri kudiwako dziri kudiwa ari ma US dollars ukatarira ma boarding school mwana wachitavo techitarisa kuti tinogona unongafarwa kuti aite pa nangire boarding pa boarding school asi ko zvino boarding school inogona kukudzwa kuti vanoda 400 mudzidzisi haasi kukora mari yakaita
zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana matanhatu emari yekuamerica apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe national educators union kana kuti zineu rinoti varayiridzi nevadzidzi vari pakati pezvikamu 60 nemakamu mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi pazuva rekutanga rekuvhura kwezvikoro sangano iri rikukurudzira kuti paitwe musangano wenational joint negotiating council wechimbi chimbi wekuzeya nyaya dzemihoro yevarayiridzi kuitira kuti kunyorwa kwebvunzo dzegore rino kusakanganiswa nekukundikana kuenda kumabasa kwevarayiridzi vachishaya mari dzekufambisa kuenda kumabasa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
bato rinopikisa Recipients Coalition for Change rinoti riri kushushikana zvikuru nekuwedzera kwenyaya dzekupambwa nekumbunyikidzwa kwevatsigiri varo Asi mapurisa anoti achiri kuongorora dzimwe dzenyaya dzekupambwa kwenhengo dzebato iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakasarudzwa kumiririra Ward 27 kuGlenora vari nhengo yeTCCC vaombera ishe nhende ndemumwe akapambwa akaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori avo vanonzi vaida kuziva kuti urongwa hwebato iri hwange hwakamira sei mushure mekuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzakanzi nevaongorori vakawanda dzainge dzisina kuchena vanhende vanoti vakapambwa nevasori vainge vakapakatira pfuti uye vakabayiwa jekiseni ravanofunga kuti rainge riine muchetura vakapambwa muHarare pamwe neimwe nhengo yebato ravo vasanele mukuhlani mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaostalo siziva vati munyika yese maberekera ingwe
tabva musarudzo instead of building and uniting the country tava nguva yekuti kuve nekubatanidzwa kwevanhu asi chatikuona is attack on civilians zvaitika kunana nhende zviri kuitika kunana muguza unoona anhu achitretena vanhu kuti vakavhoterei shanduko vakavhoterei TCCC kunana manikaland nekumareserva
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya yekupambwa kwavanhende navamukuhlani
tichiri kuongorora nyaya iyoyo ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavabatane nemapurisa ngavaiti cooperation kuti vanhu mainvestigation vaone kuti zvakafamba sei
sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti zvakakosha kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuongorora nyaya dzekupambwa kwevanhu muzimbabwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vakambopambwa muzvare Justina Mukoko vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo munyika ndeyekuti nyaya yekupambwa kwevanhu ipere zvachose
chikuru chandinoshuvira ndechekuti dai taregera sevanhu vemuZimbabwe kushandisa tsika yekupambwa kwevanhu vachienda kunoshungurudzwa vobva kunoshungurudzwa vouya vaine maronda akawandisa tsika iyi inenge isiri kupera Sei tisiri kugona kupeza tsika iyoyi. Itsika yakaipa.
Mozare Mukoko, vanga vachitungamirira sangano rinoongorora kutyorwa kokodzero dzevanhu munyika, reZimbabwe Peace Project, asi vanoti vasiya basa vachivamba sangano idzva rinobatsira vanenge vaitwa kafira mberi reJustina Mukoko Foundation. Mozare Mukoko nezuro vakapewa mubayiro wokurwira kodzero dzevanhu. Vachitaura neStudio 7 kuita rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamirira Zimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vakarumbidza Muzvare Mukoko vachivati gamba munyaya dzekodzero.
Nhasi tiri kuonekana naJustina Mukoko ngaachitungamira Zimbabwe Peace Project kwemakore 15 apfuura. Saka isu seboard reZPP tanga tichimupawo remekerezo vakakosha Excellent Service Award yekumutenda nebasa guru rakaita kubva muna 2007 apo paaka join as FPP.
Kupambwa nekutsakatiswa kwevanhu munyika kuri kushoroposwa zvakanyanya nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ayo anoti ari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi. Vamwe vakapambwa vasati vazivikanwa kuti varipi vanosanganisira vaitaidza mara vaPatrick navanyana varashiwe gusha nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington, the
voice of America, be away. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuGabon vari kufara zvikuru mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi General Brice Nguema avo vakapidigura hurumende nechisimba vaburitsa mumajeri. Vanhu vange vave nemakore akawanda vari mutirongo asi vasina kutongwa kana kupomerwa mhosva. VaNguema vashanyirwawo nemutungamiri wenyika yeCentral African Republic vaFaustin Achange Taudera avo vanova nhumwa yenyika dzepakati nepakati peAfrica dziri kuda kuti nyika yeGabon idzokere kuutongo hwevanhu kwete hwemauto. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vasvika muKyiv, guta guru reUkraine nhasi. Vasvika kwangopera nguva shoma Russia yakanda zvombo muguta iri. Rwendo rwavaBlinken haruna kunge rwaziviswa kuruzhinji. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro namuzvare Stella Nonhlanhla Mkiliwane avo vari mudunhu reTexas muno muAmerica. Muzvare Mkiliwane vakanyora bhuku rinotsanangura matambudziko akawanda avakasangana nawo muupenyu hwavo, asi chikuru ndechekuti vakakunda matambudziko aya uye vakashandisa semukana wakanaka wekupundutsa nawo upenyu hwavo pamwe nekubatsira vamwe vane matambudziko akadaro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bhuku rangu rinonzi Behind the Smile is Life and Life. Rinotaura nezvekuzvarwa kwangu kuZimbabwe, kulowa gwero, makurira andakaita nematambudziko andakasangana nawo nekurwarirwa kumwe vana, zvakare isiburitsa zvikuru chitendero changu nekukurira murwere kuburikidza nenyasha dzaJesu. Ndomananganiro akaita bhuku racho.
Chii chikuru chakaita kuti munge muchinyora bhuku iri?
Chikuru chakaita kuti ndinyore bhuku iri ndechekuti ndakarerwa nemwana wangu mudiki nenzira imwe yaityisa zvokuti ndaive ndisingafungi kuti achararama. Asi mukurwara kwake ikoko pane zvinhu zvakawanda zvandakadzidza, zvandakaona zvinobatsira zvikuru kuti chero kange uri mudambudziko rakaita sei unogona kukurira nepamusana pezvinhu izvi. Chekutanga ndechekuti Mwari avatisiye tega, chero panguva iyaya yekuti unenge uchifunga kuti iko zvino zvapera ndopaunoona ukuru hwaMwari vachiuya vachikurira on your behalf. And then chimwe chinhu chandakawana chikuru chakandibatsira ishamwari. Shamwari dzangu dzakamira neni. Ndikazodzidzazve kuti kuponeswa murwere kunosanganzira kuti nyasha dzamwari kwozouya zvakare kuti vasanganawo nevanhu muzvipatara vamwe vanorapa ana chiremba nemanesi nevanhu vese vanosangana navo vanenge vaine chido chekuti vashande newe kuti mwana wako kana kuti chero mudikano wako akwanise kuti ange achirarama. So ndozvandakadzidza zvakawanda pamwana wangu mudiki musikana.
Saka kunyora bhuku kwamakaita kwakakubatsirai nenzira ipi mumatambudziko ese amataurayo?
Zvakandibatsira kuti ndikwanise kuita go through healing, kuporeswa mumwoyo wangu. Kuburitsa ndichinyora pasi kwakarerutsa zvandazvichindiremera nekufungisisa nekurwara kwevana nezvakawanda-wanda zvatosangana nazvo muupenyu.
Saka iro bhuku renyu riri kutambirwa sei neveruzhinji tichiona kuti inhoroondo yeupenyu hwenyu?
Bhuku rangu riri kutambirwa zvakanaka zvikuru nevanhu vakawanda vari kuona richivabatsira pakutenda kwavo nekunzwisisawo zvimwe zvinhu zvinoitika munyika nekunzwisisa zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu pana hwangu nezvimwe zvinhu vamwe vakanga vasingazvizive nezvangu. Zvimwe zvinosekesa kwozoitawo zvimwe zvinomboti tinosvika pekuburitsa misodzi.
Zvidzidzo zvipi zvingawanikwa neveruzhinji kubva mubhuku irori ramakanyora iri?
Ini ndinoona chinini pache zvangu ndakuziva kuti chero zvinhu zvikambooma sei muupenyu hazvirambe zvakaoma, zvinopfuura. Chero zvinhu zvikange zvakanaka sei paupenyu zvichinakidza, zvinopfuurawo futi. So chero nguva yatinenge tiri muupenyu hwedu tofanira kungoziva kuti haisi kuzoramba yakadaro zvachose. Zvinhu zvinochinja asi tinofanira kupfuura chero matiri tiine tariro ende tisari kurege kurwisa nokuti tiri musituation iri kuita kunge iri role play. Isusu tinofanira kusaneti isusu tinoshaya tariro.
Iri bhuku renyu rechingani muzvare mukiliwani?
Iri ndo bhuku rangu rekutanga kunyora. So nditoriwo hangu munyuwani pazviri asi ndikutarisira kuti nekufamba kwenguva nekunzwisisa kwandaita impact yaitwa nebhuku rangu irori pane zvakawanda zvandogona kunyora nezvazvo. So ndikutarisira kuti kune mamwe achauya kumberi uku kana Mwari vachitendera.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe muzvare Stella Nonhlanhla Mukiwani vari parunare kutexas muno muamerica naJonga Kandemiri westudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvesarudzo dzichangobva mukuitwa idzo dzakonzera mutauro wakanyanya munyika nekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanogona kunge vari kuda kuedza kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe kuburikidza nenhaurirano. Mutungamiri webato rinopikisa reTripleC vaNelson Chamisa vanti vakagadzirira kuti vapinde munhaurirano. Asi munyori mukuru bato reZANUPF vaObert Mpofu vanoti hapana nhaurirano dzinoda kuitwa nekuti ZANUPF yakakunda zvine mutsindo. Makanzura eTripleC otora mhiko kuBulawayo. Zvikoro zvovhurwa, vana vakawanda vachidzingwa nekushaya mari yekuAmerica iri kudiwa. Tasuka kumagume ichirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ni mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Dokse Yamina Praxidius Jeremiah PJ, munaoze isindebele. So we see